Regai nditi pane mutemo unoti kana wakuretrencha unofanira kutanga mapuwa approval neministry. Zvaro zvagara zviripo. Handioni zvichinge zvitsva zvavataura. Zvino zvava zvagara zviripo zvokunoenda muchino apply ikoko kana mapuwa mvumo moenda mberi moita. I think pari kunetsa ukaona munhu akuti ndakunoretrencha. Kureva kuti ndakuvhara kambani kana kuti handisa ndakuda kuvhara asi ndamunzira yekuvhara. Saka unenge kuti ndatrya zvimwe zvese zvaramba. Nekuti munhu achitanga kambani anoda business kuti rinde mberi. Saka nachida business rake kuti rinde mberi, retrenchment inozouya sei kana business rako richinda mberi. Kureva kuti pane zvimhinga mupini zvaita kuti business irege kuramba richinda mberi.
Vasha miyarira.
Ndinouya nemashoko akaona baba vadhokona. Uye kuti chinhu chaatisi kuti chicha izvi ndo tichisapota zvikuru kutaura kwakaita naminista Mukumira. Chinhu chagara chiriko kunotione masection instrument ariko akamirira zvemaretrenchment. But I think chatoda kuti tiuya ndechekuti process iyoyo yagara inofanira kuti iitwe nekuti ndiyo yega inoratidza social fairness kuti kana mushandi akuda kuti aretrenchwe. Mushandirwa achitaura zvikonzero zvekuti ndida kuretrencha nekuti ndida kukasa makosi. Panofanira kuratidzwa hwaro hwekuti zveshuwa makosi akaukatwa ndeapi ende akonzerwa nei kuti akate. Totizousvika pakuti orit zvakaurirana kuti ndo zvakonzeresa kuti kambani iremerwe. Regai yaitichibvisa ngana nangana izvozvo zviri pamutemo ende tinozvikudza kuti minista vakazvitaura vakaita zvakanaka. Hondo yacho yanga ichinyanya kubva kumapolitician vadii avo. Ndo vanga vachimboretrencha willy-nilly pasina kana fairness inenge yaitwa. Saka zvazvakubvo kuna minista tinozvikudza zvikuru sezvo zvatachichemera nichi vematrade union.
Vajokonya, nyaya yekunzi vezvematongerwo enyika ndo vanga vachingoita madiro ajo jina vasingateere mutemo yamaamuchitaura kuti yagara iripo.
Handidi kutaura zvandisina kuona asi ndofunga vashamuyarira vari nokuti ndo vari panhongonya dzokuona vanoshandirwa nevanoshanda. Saka ini ndingangoti isusu kwatiri semunhu ari kumaindastry ndinoona vanhu vanotevera mutemo. Hazvigoni kuti ndingomuka mangwana nongoti vanhu maretrenchwa kana kuti madzingwa basa pasina kufamba nomutemo. Zvinobvumirwa pane mutemo urimo wakachengetwa ndowatotevedzera. Saka ukange usingatevedzeri mutemo unenge watochikora mutemo ende mutemo unokusunga.
Vashamirira, imiwo sevashandi muri kugutsikanawo here nezvikonzero zvinenge zvichipihwa nemakambani ari kumisa vashandi basa aya?
Kwete, maincidents mashoma-shoma atinogutsikana nawo asi mazhinji acho unoona kuti zvatinosvika mumatakara tionani nekuda kweinonzi mismanagement, gross mismanagement, gross prioritization yekufamba kunoita kambani. Kambani yega yega ine chezvi chata inofanira kunge ichipa asi unoona zvizhinji zvabva ikoko.
Baba Jokonya, kurudziro iri kuitwa nehurumende yekunzi pasati patorwa matanho ekuti vashandi vangamiswa mabasa, vashandirwi vanofanira kuonawo kuti vadimura mari dziri kupiwa here maexecutive pamwewo nemari dziri kuripwa kumaboard member nezvimwe zvakadaro, zviri kuitwa here pari zvino izvozvi pasati patorwa matanho iwa?
Nokuti handigoni kupinda mumakambani ndichiona zvakawanda asi ndegai nditaure ndichiti inini ukaona kambani yava nourwere hwekuti haichagoni kuenda mberi akawanda matanho anotorwa pakambani level. Ende imwe neimwe kambani ine works council yayo. Ruzhinji zvinhu zvakadaro hazvigoni kungoitwa zvisina kupinda muworks council.
Vasha miyarira.
That is a bold decision yatakatotanga kutaura nezvayo patakaresuscitata TNF strike at negotiating forum. Kuti kana tichida kufamba in terms of set protocols atakaita, tinoda kuti munhu wese ave ready to sacrifice.